mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 7 mbudzi 2022 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakasvika nezuro muguta reSharm el-Sheikh muEgypt kumusangano unokwekerwa nesangano reUnited Nations weUN Climate Change Conference. Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika inorumbidza African Development Bank mukuda kwayo kushanda neZimbabwe mukugadzirisa zvehupfumi nezvematongero enyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakasvika nezuro muguta reSharm el-Sheikh muEgypt kumusangano unokokerwa nesangano reUnited Nations weUN Climate Change Conference. VaMnangagwa vakaperekedzwa kumusangano uyu negurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika vaFred Kushava, gurukota rinoona nezvemari vaMthuli Ncube, gurukota rezvedzidzo yepamusoro vaAmon Murwira. Vamiriri venyika mazana maviri vakabvumirana kuti hurukuro pamusoro pekubhadharwa kwenyika dzichiri kubudirira dzakavhiringwa nemamiriro ekunze dzitaurwe. Vanodzidzisa zvokutapa nhau paIndiana University of Pennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vanoti zvaive nani kana hurumende ikakoshesa misangano ine zvainouyisa kuZimbabwe vachiti uwandu hwevanhu vanoendeswa kumisangano iyi vasina chekuita nayo hunongoratidza hoga kuti hapana chinobuda munzendo idzi. Muzvinafundo Mukasa vanoti nyika iri parunamara parumananzombe zvekuti hurumende yaidai ichiedza kudzikisa misangano yainoendesa vanhu vakawanda sezvatiri kuona.
Climate change inoafekta nyika dzese dzepasi panapa, saka misangano yakadaro ndeyekuti vanhu vasangane vaexchange madanho padanho zvinhu zvavangaite kuti vareduce ndirike impact ye climate change. ZeZimbabwe dana na wanongoteza mudunge wae hapana zvawanga pe zvingabatsire kushandudza chimiro checlimate. Zvangofanana nerwendo rwawakaita kuGlasgow, yanga iri nyaya imwe chete iyo. Wakaenda kuGlasgow hapana chavakadzoka wakabata, saka zvaaina kuEgypt hapana chavachadzoka wakabata, hapana.
Ndinoona zvekare kuti vatora makurukota akawanda kubva kuforeign affairs, kufinance nehigher education nere science and technology. Mapazi ose hurumende aya pane chaanopa here kunyaya yakaita seiyi?
Vanofamba pese vanofamba vane mhomho dzewani. Okay. Remember kuGlasgow ndofunga kwaenda ne more than 200. The same thing kwaenda ku conference ye United Nations General Assembly. Hapana zvavanobatsira, dai wangu varonhu waifunga kuti wache vane zvavanobatsira, wangadai wakashambadza maplan avo. Dzimwe nyika dziri kushambadza kuti izvi ndo zvatika kuita izvi. Iwo hapana ba. Chandinongofungira chete ndechekuti wari kutsvaga mainvestments. Wese maminisa wari kuya nawo nguva zhinji wachaipedza wachitaura nenyika dzavanofunga kuti wangavape mainvestments zvekuvabatsira upfumi hwenyika. Asi sezvakaitika kuGlasgow, zvakaitika kuUnited Nations General Assembly, wakauya wasina kana chii zvacho. Saka hapana chekutarisira kuti WhatsApp contributor kune conference ikauti wachauya wane chichaone kwakabata. Kuwanu wanoda fani kufamba, taka hapana chekufungidzira chekutarisira kuti pamwe pane chauya nacho, hapana.
Pane nyaya yechitundu museve museve cheZimbabwe chinonzi chakazotadza kuenda muchadenga nezuro. Zimbabwe inotarisira chii kubva kuchitundu museve museve ichi?
Hapana chachichabatsira ngekuti information nemapicture wawachada kukurudzira kuendesa mberi upfumi hwenyika yatovapo kudhara. Kune nyika dzakaita seAmerica neBritain wanova vadiindike vane zvimutundu museve zvamunenge ikomo. Zvakangofanana nekuenda nechimota chemashanga unofamba mabhazi. Hapana zvachichaunza, hapana zvachichabatsira kana information yawanoda yekuti waimprove agriculture nezvimwe zvese. Wanotowanayo information iyoyo. Saka hapana chichabva kuchitundumutundumutserezere izvi, hachina zvachichabatsira, hachiunze ruzivo kana kuti information iriko kumusha uko. Hapana chimwe chaichaunza.
Avo vangari vanodzidzisa zvokuta pamusoro avo vange vari vanodzidzisa zvokutapa nhau avo vange vari muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Newsday rinoti pakaita kurwisana kuhurungwe apo vanhu vaipiwa zvekurimisa pasi pechirongwa chepfumvudza. Zvinonzi kanzira webato rezanupf weward 12 vacliff mudenge zerwa vakatema nebemba mutsigiri wecitizens coalition for change vahwanda matashu avo vakanga vabvunza kuti sei zita ravo rakange risiri pane avo vaifanirwa kupiwa zvokuvabatsira mukurima. UZimbabwe.com rinoti vaimbova umwe wevakuru muZimbabwe People's Revolutionary Army kana kuti ZIPRA vaJohn Gazi vari kupombera mhosva mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa mhosva yokusabatsira vaimbova varwi verisununguko muZIPRA neavo vari mubato reZimbabwe African People's Union kana kuti ZAPU. Vachitaurawo pamusoro pehuwandu hwemisangano inoendwa nevakuru vakuru muhurumende pachinambo chekuendesa vanoita basa iri mumapazi ehurumende, muzvinafundo Elliot Masocha vanoti misangano yese iyi ine mitengo uye ine zvainotarisira kuita kuti zvibude munyika. Muzvinafundo Masocha vanoti chinhu chakanaka zvikuru kuti African Development Bank ishande neZimbabwe ichibatsira kuti ikwanise kuita zvinofanirwa kuitwa munyika.
Ndinoona zviri zvinhu zvakanaka kupa Zimbabwe chance, nokuti handiko kutanga kauku Zimbabwe kuti inge ichinochema-chema kuAfrica Development Bank navamwe vanokweretesa mari pasi pano kana kunana International Monetary Fund kuno kuAmerica. Handiti vara minister Mutuli vanosuya vachizongodemba saizvozvizvi. Saka ndozvakazonzi iye president weZimbabwe iwe uya muno kuro musangano uzotibudza zvirongwa zvamuri kuita muZimbabwe kuti inge ine ufumi kuno attractor by investor pamwe chete nevachazokweretesa mari. Saka Africa Development Bank yati zvabataura izvi tafara nazvo, tava kuzoda kuzotarisisa zvekare pamusoro pokutarisisa kwatakamboita kuona kuti muchiri vanhu vangakweretesa mari here, nokuti mune dzimwe mari dzamunotova nadzo dzamusina kunge mabhadhara. Saka Africa Development Bank yafara nazvo, asi hazvirevi kuti ndizvo zvinhu zvatinofanira kutofamba taakutopemberera kutoita sokuti zvaitika, nokuti handi zvokutanga kaizvo. Haizvo zvokutanga.
Chamunotyira chii apa Profesa Masocha?
Shoko rinogona kunge rakanuna, shoko rinogona kunge richinakidza chaizvo, richitekenyedza, richipembedza, asi tozoenda muZimbabwe yopuwa mari yacho tovona kuti corruption iya haida kunge yambobva. Handidzi tinotarisa isu kwatakabva Zimbabwe uku kwakaita madiamond akaita mukurumbira, akaindepi, akavaka chii, akatorwa nani? Zviro ndizviro pano. Magold coins akanzi hawo ariko kuvanhu, tanga tiriko isu kuZimbabwe chomene, takainda tikaita zvetikamayimwa kuna mapresidential inputs, zvimwe zvacho kwazviri kwatinotozonzwa kuti zvaperera zvava kuvanhu vasingagoni kana kurima. Tozoti isu kurovana kunoita vanhu takuenda kumaelection kwatakatarisa uku takatozvihwa zvinoitika izvozvo, zvinhu zvinogona kuti yangwe Africa Development Bank yafara nezvataurwa napurezidendi. Asi zvose zvandataura zvinogona kuzenge zvichiisa Zimbabwe pamucherechedzo wepasi rose wakaipa, kwete mucherechedzo wakanaka. Aiwa,
saka zano ramungapa vanhu pamwe nehurumende pamusoro penyaya iyi nderipi?
Isu ngatiedze zvachose kuona senyika, kuona kuti munyika medu isu pachedu tisati taiinda kunofadza vamwe vanotikweretesa mari, isu pachedu tinofadzana here? Isu pachedu hatirovani here? Isu pachedu hatibirani here mucorruption imomo? Africa Development Bank vari kuuya kuzorima mari, handiti munoona? Saka havangaregi kufara kana mataura kuti munyika medu makati makati vakazvionavo vovuya kumunda kuzorima mari. Havasi kuzokurimira iini mari maZimbabweni, vari kuzozvirimira ivo mari. Handiti munoona manje mastrategy maeconomic reforms ari kuZimbabwe angava akanaka pamepa? Kana taakuzoinda isu kuti abva pamepa ipapo achiinda pasi chete pasi, pandinotarisa ini pasi pacho kumusha kumaruzevha kuna vanhu vakawanda ikokoko, kuna varombo zvekare, zvinozosvika here zvaana Africa Development Bank izvozvi? Kana zvirongwa zvinozongoperera iko kumavoko kwevane simba, vane simba rinozosanganisira rouori kumusoro uko, sezvatakaona kumadiamonds, kumapresidential inputs, kumagold coin, zvakangoperera kumusoro uko. Kwenivo hangu ndakazvarirwa kumusha kwandiri ikoko, chii chandinowana kuna na Africa Development Bank kuzhe kwenyaya chete dzokuti mari ichauya, zvirongwa zvakati zvichauya, tine zvikwereti kaizvo zvinoda kubhadharwa iko Africa Development Bank nokunana International Monetary Fund, kuitira kuti Zimbabwe ikwanise kuzokwereteswazve. Pari zvino tinogona kunge tiri paworld map yokusadzosa zvikwereti, saka hatina zvimwe zvatiri kuzopuwa zvekare. Tinoona zvedu isu kuti vari kurima mari muZimbabwe vakariwa malaisensi avo, kuvangakonerei kana uri munda unovapa mari? Isu mainvestment edu zvatinogara tichinzwa kuti nyika inovakwana vene vayo ndavapi? Kana taakupemberedza Africa Development Bank, isu patinozovaka ndapapi pacho ipapo? Ndo patinofanira kufarira ipapo, nokuti patinovaka isu varidzi vapo ndo patinokohwa isu zvakanyanya. Saka Africa Development Bank ingauya zvayo, asi ndiyo ichakohwa isitosiyirwa vafufu muZimbabwe imomo. Tofamba tichipemberera kunyika yavakwana vene vayo, kuyagovakwana vene vayo papi? Kana vana China vachiuya vachivaka zvavanovaka maparamende kungofunga kuti mahara, kana vana France vachiuya ichakugadziridza Great Zimbabwe ruins mungoti vanozviita mahara, vari kuuya kuzorima mari mumunda medu? Isu hatizvioni kuti tiri kurimirwa munda, kwesitozorimavo riini?
Muzvina fundo Elliot Masocha vari parunare ku Ohio ne Studio 7. Yave nguva yonyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magalina namkomarwande, aiwa isotire nani, tirono kumsambiki, Mozambiki. Ah, mukoma, kutamba kurukizwa nemazimbabwe ana kuchoneni kuswera kutuka president Mnangagwa ngekuti adike pachituru. President adike pachituru. Genda kutuka mazimbabwe ana wani anotika mukoma rwande kuvota anondoponga ari pama studio pama group gagadzise nyika isu tinotoda kutouyawo zimbabwe kutoshandawo zimbabwe anaka angati ngatoyamurawo mzambiki kuti tiuyo iyo yokupona hino mazimbabwe ana kutika anotika mukoma rwande anotika mukoma rwande makurudzireiwo anotika anda akadopfunditsirwa anotika
ei tiri kurwadziwa zvikuru kwazvo nekubvutirwa kwakaitwa memba yeTriple C yaida kuendesita kuva ikanzela zvinotirwadza zvikuru kwazvo kana saanechidirira zvakaita sezvezvi vangasvika pakubvutira munhu mapepa kuti asava anenge achikondesita ko hazvibviri here kuti kana munhu aita sezvozvo mavhotsi wavo omiswa ngostate tichida kodzero dzevanhu navo vava kuita kumanikidza kuti uyoyi wezani ndo watohwina ya zani inobirira zvinorwadza shuwa tinosvika rini tichitambura seizvezvi tinosvika rini tichishungurudzwa saizvezvi ini ndinoitwa Norman Pityas.
Tangoti tingopinzawo zvifungwa zvedu kuti kune vanhu vanogona kutaura zvavasingagoni kupurakitisa ende vatauri ivavo vane vangoti mutungamiri wenyika wakati hatidi mhirizhonga kutaura paplatifomu asi kuseri mhirizhonga ichitoitika zeki inotaura zvainotauravo ichitaura pamidia asi kuseri kune zvine zvitoitika saka kune vanhu vanogona kutaura asi kupurakitiza havagoni zvino chikumbiro ndechekuti media coverage ngaibudise zvine izvizvo pachena kuti uyu mutungamiri uri kutaura asi kuti vanhu vari kutorobwa vari kuabhudhaktiwa vari kuurayiwa zvichitobuda pararel tione yazoona nhema dzevanhu
makaliva studio 7 nanotano kawanda purobhuremu isi vamwe tinongoisabuda mumapati akada sezanupiyo vambobudi isi munotoona tozoona kuti munenge makasaidhiira kuti mameseji imwe muchiita kusarudza vasemevanhu vachiita munamato mouchiwari munamato auna bazi isiwo chose nemameseji tichida kutaura kuti izvo zvamunoita zvine zvokuti TCC vanhu vazorohwa veTCC veTCC voga ndo vanongorohwa but asi vezanupf hakuna sevekwa munzora veMDC vasingamborohwa asi veTCC vando vanga vachingochema torohwa mitefe ipapo muchibudisa nangu muchiteereraka tozowasaka tichiti muchisendera maaudhio muchinyepakapa.
Makadiko vana mukoma tanonoka wande tena mukoma dangotaurawo panyaya yezani rotaura tinyika neyekwanevenu machina wazarawo venevenu zimbabwe rao vanenge vachitaura kuti tamisa ndaunza varungu wenyika yaizodini haayo ko machina ndiye munyika rao kozve nyika yakukolonaizwa nemachina achipa machina mabasa mamaini chii zvese panyange tovape vavene vacho nyika yacho varidzire venyika vachitonga vachiri kuva vachitonga mamaini ose vakupa mazvizvarwa zvekuchaina saka vari dzezimbabwe dangotedu kuna mukomavo vamunangagwavo ziva kuti chisingaperi chinoshura manje manje ini chichakushurirai ndozviziva munoshungurudza vanhu ndita sei iniwo ndimuchagara mujere kwelife yenyu yose murimo atienda zvangu mukandisisirawo meseji yeii ndivazvinzire.
Makadii makadii komure zimbabwe noziva zvinhu zvinoitika so zvinhu zvinozoitika ndezvekunyatsoona kuti vana baba vedu zvinhu zvava kuita hazvisina fungwa hazvisina njere mukati nekuti ukatarisa pane mavhidhiyo mamwe pane zvinhu zvatirichiona pane zvinhu zvichiitika unonyatsoona zvisho vana baba vedu havachina njere ende hapachina kuvachangotinzira kana urombo kuti vana vedu varungu vamba vachingotengera vachienda kune dzimwe nyika vachinotsvaga mari vachiita sevaita vakurarama waitaka sana zaidi. Mnozi watu wana wakuni zimu nika kuni zimu mga chiri kufata Afrika, wana Amerika, wana Diaspora. Wana yesi wana wakawanda kudango. Wana ziyama basa kawanda, ili wana ziyama basa, asa siyana siyana, singa iti. Kuchika na diyo haita, sunu zivano ita watu kumziki nika diwa ya jita mwe mzimbago nika nini. Ndiwono wakitia zizi zunu zangati chinika hindi ya nakuri na singa iti. Asana bila na mboka mjibita chikaro, waita mwe mbuwa chitonga. Abadi kana kuchipaka na mkama, kwa nisi mzimbe chiki. Wala na mbuwa mbuwa nipuni chiza, mwe mbuwa chiko tonga, abuwaru kure mero. Tonga, abacha kwa nisi kutonga. Atiki kura mba tuwasa tonga, abacha kuhuni, wewaji mbote kira, wewaji mbupo mwini. Pasi niki mwe chumichoni neza chukuti, wala baba bedu wano kumokuza, kuti pana mwe odi waka mbotendeza, video waka mbotendeza, kutiro, anze, rasha misa, achuoni kana kaka alipeza, tishawona tu alipeza ya hebu, tuta kusuna tu alipeza ya hebu, sandizi kuti, apa onengu ni baba rukuza wana kasa, kutikuwa tuta kumuna wacha alipeza ya hebu, zino riva chizu za kadaru, kwa na urumu mkuu, kita wana mashuwa kadaru, tuta kumuna kuti, kutikuwa wacha alikuwa ya naku la ice cream, wamunga kwa waka la ice cream, wamunga kwa waka jama boda, wamunga kwa waka ita sese hebu, kuiye, usaka wada uzupi na papi fanya ukabe, uzupi na papi. Kazuno ya wamu kuti bantu ya kisha fanya kufutu wa makambi na haja fanya kuti wa makambi ni wangu la baadhi yeye nungo kula kete dhoo zinenge zala ba bantu yeye nungo la baadhi chungu kula riong kaza e kado
izo zange zilifungwa tewamu wa tereri disney ne studio 7 isu atina kwata karere kera tumira ya mazu enyu pa WhatsApp number zinoti +1 202 465 0318 mchitudza zvamuno funga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vakambotungamira America vaviri va Donald Trump na va Barack Obama pamwe chete nemutungamiri weAmerica va Joe Biden nezuro vakapinda mudunhu rePennsylvania vachibatsira mukutsvaga rutsigiro rwevanhu vemapato avo vari kukukwidza musarudzo dzakasiyana-siyana nemusi wechipiri kana kuti mangwana. VaBiden na vaObama veDemocratic Party vari kukurudzira vanhu mudunhu iri kuti vavhotere nhengo dzebato ravo zvikuru vaJohn Fetterman vanoda kuva senata wedunhu iri navaJosh Shapiro vanoda kuva gavhuna wedunhu iri. Ukuwo vaDonald Trump vakange vachikurudzira vagari vedunhu iri kuti vavhotere vanhu vebato ravo zvikuru Dr. Oz vanoda kuva senata naDouglas Mastriano anoda kuva gavhuna wedunhu rePennsylvania. Mumatunhu mazhinji kusanganisa dunhu rePennsylvania, vatsigiri vemapato maviri awa vanoratidza kuva vakaite mangange. Tabata chizvarwa cheZimbabwe chinogara muPennsylvania vaNick Mada kuti vatiudze zvavari kuona pamusoro pekutsvaga rutsigiro kuri kutora nzvimbo mudunhu iri.
Zvandiri kuona ndiri muguta redu rePhiladelphia muPennsylvania state. Tinoona riri dunhu rinowanzo kuonekwa riri dunhu remangange munyika yedu yeAmerica. Ndiri kuona mune maelections ari kutenderedzwa musoro, senate ne governorship ndo zvakanyanya kuenda pamusoro, ndo tine vamwe vari kukwikwidza. Asi kusenate tina vanoti kumeti Dr. Oz na Mr. John Fetterman. Pane mangange ari kunetsa ipapa, asi maonero andinoita ini nekufamba ndichidriva munzvimbo yedu yePennsylvania mumakaunti dzakasiyana, ndinoona nekutaura nevanhu nenyaya yatinoti connectedness yevanhu kubatana nevatungamiriri, ndinoona kuti vanhu vari kutsvaga raramo zvinhu zviri kunetsa mazuvano. Saka vanhu vanenge vari kutarisa kuti ndiani munhu angatiparararamo panguva dzekuoma kweupenyu hwakadai.
toda kuziva pamsoro pava Fetterman na Dr. Oz nukuti tunuona sukuti mapato umadiri aya varikuwa nesimba kutipene munu wawu atora chigaro ichi tibuziva pamsoro pava Fetterman na Oz
maonero andru kuita ndiye kuti vanhu varikutambura saka Dr. Oz vari Republican candidate John Fetterman mu Democrat saka nenye ilipo iye zino ndikuona sekuti vanhu vakawanda mu state yedu I state ya vanoti swing states but swing state inokwanisa kuenda ku Republican ku Democrat asi ndinoona ma Democrats maonero andri kuita inini semunhu akazvimirira kuti madhemokrati zvandiri kutaura zvinhu zvinotyisa vanenge vanokwanisa kuva nekasimba kari nane nekuti vafetameni vanokwanisa kumira nevanhu vanotambura vadr Oz vanokwanisa kumira nevanhu vari pamusoro saka ndinoona sekuti vafetameni vanokwanisa kuwana mukana wakati simbei panguva ino nekutambura kuri kuita vanhu saka mangange iwaya anotyisa zvakanyanya asi ndinoona vafetameni vachiti pambei nejuma zviri nane pana Dr. Oz
mungatiudzawo here pamusoro pevari kukukudzira chigaro chagavhuna
kune vanonzi vadoug matrianos ndeve Republican koita vanonzi vajosh shapiro ndeve Democratic Party maonero andiri kuita nekufamba kwandiri kuita ndinoona sekuti vadoug matriano verepublican havasi kutaurwa nezvavo zvakanyanya nevanhu vanobatanidzwa nevanhu vapfumi vanhu vane mari vanhu vane masimba akawanda vanhu vanokwanisa kutarisira vamwe vanhu pasi vanonzi vajosh shapiro vanenge vane kamukana kekutsigirwa nevanhu vakawanda nekuti vanhu vanenge vari kunyanya vanhu vakawanda ndo vanotambura nguva dzese saka ndinoona kuti vanhu vakawanda vanenge vari kumira navajosh shapiro saka ndinoona sekuti vajosh shapiro vanokwanisa kuva nemukana wokuhwina governorship yepennsylvania
avo vange vari chizvarwa chezimbabwe chinogara mudunhu reamerica repennsylvania vanick mada vari parunare muphiladelphia mudunhu repennsylvania makare nestudio 7 Chakabu Oliver Mtukudzi nekambo kake kandonakidza zvikuru sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi mutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa vakasvika nezuro muguta resharm el sheikh muegypt kumusangano unokokerwa nesangano reunited nations weun climate change conference imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika inorombidza African Development Bank mukuda kwayo kushanda nezimbabwe mukugadzirisa zveupfumi nezvematongerwo enyika tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvezvimwe nhau ndokusiyai mungu mamoko Macris Gande ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muwashington dc ndichiti mosvera zvakanaka